iri gaintaurend kuti kune vana veZimbabwe MDC ya 99, MDC ya 2000, MDC ya 2013 ndiyo ichingori MDC ya nhasi iri kutungamirwa nababa Monzora zviri pamutemo.
Ko panyaya yeongororo yaitwa iyo kana kuti survey munoti kudii?
Ndauti nditi kune vana veZimbabwe musateerere zvimwe zviprofita zvenhema, nekuti zviprofita zvakamboya 2018 zvikanzi tichaona mumwe munhu agara pachigaro chekutongera, asi takaona zvigaro izvo zvisina kuzogadzikwa kuti munhu agare kuti atonge. Isu sevana veMDC tiri kuenderera mberi tichimobhilaiza vanhu. Ndofunga makaona zuro ndizuro rinoiri takapedzisa kongresi yedu, vaMonzora vachaapoenda a new executive. Kuratidza kuti tine structure iri intact, tine leadership kuMDC, tine mapolicies, tine maprinciples, tine maprograms.
Munenge muchiita sei kuzadzikisa zvamuri kuvimbisa vanizvi?
Maprograms yeyo muchaona chitanga kupinda mumamisha, tichaenda kumaruzevha, tine programu yekupinda maruzevha tichikambena. Saka zvimwe zviprofita zvekutaurwa izvo musanyanya zviteerera, zvino kudhaivheta haiende. Musateerere zvinhu zvekunze kwenyika, teererai zvevana vamunogara navo. Saka izvizvo musa vanotitsigira kumaruva, vanotitsigira mumapurazi nevari kutitsigira kumativi mana enyika, rambai muchititsigira. Tichasvikako tichikuudzai mamiriro akaita kunze, tichikuudzai kuti nyika yakufamba yakadai, tichikuudzai gwara remusangano.